Vamwe vadomwa kuva makurukota ndiamai opa muchingurika shiri vaitwa gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vajulai moyo vaitwa gurukota rezvemaguta nematunhu vasusiso moyo vaitwa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika chinzvimbo chavanga vainacho kubva gore rapera apo mauto akapindira mukubvisa vaive mutungamiri wenyika varobert mugabe pachigaro munyori wedare remakurukota dr mishek svanda vanotaurawo vamwe vadomwa semakurukota
Public Service Labor and Social Welfare, Honorable Sekesai Nzenza, Industry and Commerce, Honorable Mangaliso Ndlovu, Home Affairs and Cultural Heritage, Honorable Kane Matema, Higher and Tertiary Education Science and Technology Development, Honorable Professor Amon Murira, Primary and Secondary Education, Honorable Professor Paul Mavima, Lands, Agriculture, Water, Climate, and the Rural Resettlement, Honorable Chief Air Marshal Perence Shiri. Mines and Mining Development, Honorable Winston Shitando. Energy and Power Development, Honorable Joram Gumbo. Transport and Infrastructural Development, Honorable Joel Biggi Matiza. Information, Publicity and Broadcasting Services, Honorable Monica Mchangwa. Information Communication Technology and Courier Services, Honorable Kazembe Kazembe. Environment, Tourism and Hospitality Industry, Honorable Priska Mfumira. Youth, Sport, Arts and Recreation, Honorable Kirsty Coventry. Health and Child Care, Honorable Dr. Obadiah Moyo. Justice, Legal and Parliamentary Affairs, Honorable Ziyambi Ziyambi. Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprise Development, Honorable Stembiso G.G. Nyoni.
Vamunangagwa vadomwa vatevedzi vemakurukota vemapazi gumi nematatu uye bazi rezvekurima richaramba riine vatevedzeri vaviri vadouglas karoro navavangelisa ritatos ndivo vatevedzeri vebazi iri vavictor matema danda ndivo mutevedzeri wezvekudzivirirwa kwenyika nevakarwira hondo yerusununguko vaedgar moyo ndivo mutevedzeri wedzidzo yeprimary nesekondary Valav Momatuke vaitwa mutevedzeri mubazi rezvevashandi ukuvo vafortune chasi ndivo vaitwa mutevedzeri mubazi rezvekutakurwa kwezvinhu amai yeukai simba negavi ndivo vaitwa mutevedzeri wevechidiki varajesha kumati modi ndivo mutevedzeri webazi rezvemaindustry uye vamike madiro ndivo mutevedzeri wezvemukati menyika vamunangagwa vadomawo makurukota ematunhu mapfumbamwe kusiya kweharare vachiti vachiri kuona kuti vachaita sei Sezvo ndengo zhinji dzezanupf dzakakundikana musarudzo muHarare vapfumbamwe ava ndevanoti amai judith ncuve kubulawayo muzvare mary muliswa mashonaland west apolonia munzverengi mashonaland east amai monica mavhunga kumashonaland central amai ellen gwaradzimba manicaland vaezra chadzamira masvingo vahabed nico ncuve matebeleland south navarichard moyo kumatebeleland north makurukota aya achatora mhiko yekutanga basa nemusi wemuvhuro vamunangagwa vati vanovimba makurukota vadoma uye kuti achaita basa rekusimudzira upfumi neupenyu hwevanhu
developmental trust we want to grow modernize mechanize our economy I believe that in the next 5 years we should uplift quite a number of our people
donzvo redare remakurukota iri nderekuvandudza upfumi uye mukati memakore mashanu anotevera tinoda kusimudzira upenyu hwevanhu vese munyika kuti vagare zvakanaka
mukuru wemedia center vaenest mudzengi vaudza studio 7 kuti vamirira kuona kuti makurukota aya achapiwa mukana wokuita basa ravo zvakanaka here uyewo kuti paiswa mitemo inovabvumidza kuita izvi
saka chetinonyanya kutarira ndiyo yacho yetinoti overall economic policy nepolitical culture yemunyika kuti kufambiswa kwezvinhu kunoitwa sei ndo zvingaita kuti tizoti zvinhu zvinobudirira chetinonyanya kuda ishanduko pamaitirwo ezvematongo kwenyika muno chetinodazve ishanduko panyaya dzezveufumi hwenyika kana nyika yaramba iri nyika yokuti inoda kuti irambe yaka vakuru vakabatirira zvinhu inoneta
vanongorwa nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti vamunangagwa vaita zvakanaka nekudoma nyanzvi mumapazi akaita seremari neutano pamwe nekusendeka mamwe makurukota anga agara achingotenderera muhurumende kwenguva yakareba
saka zvine chivimbowo chekuti pamwe shanduko ya katari sirwa na wanu sukurusia ishanduko ineche kuita ne kuti wanu wange wachukwansa kurara maupe nyo kanaka inge chukwansa kuitika chati singa zile nche kutu wacha piwa ere mkana kutu wange wachinyansa kushanda basara wane mashandara arnofa nangeri chitwa kana kutu wano kwansa ku idafutida mzikore zwe matungeri wenyika astagari tarisa dara ili idare nuratizo kuti wamunangago wari kuterera usukuta uruwa na wanu.
Nengo ye board resangano re platform for youth development va Owen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti vafara nekudomwa kwewe chidiki kuti atungamire bazi reve chidiki.
Chimwe zvechandikuona ndechekuti Kest Coventry aenda ku ministry ine kwanga kwakadzaka kana chiti kudzika kwafa kana kutaura language kuti kwanga kwafa zvekuti sports yedu muZimbabwe muno yanga sisina haisina chiemera haisina chiremerera ende haichayemuriki saka basa randikuona raanenge akatasana naro ndekuti sports yedu inge ichisimukira.
Mumwe mugari wemuHarare ama Hilda Shumba vanoti vanoona sekuti vamunangagwa vasarudza makurukota ane hunyanzvi.
Happy nekuchuzwa kwaitwa Kest Coventry kuti aite minister of sports. She deserves it. Musikana uya akamirira zvekuti nyika achiwina mamedals akawanda masports ndakasumudzira flag yeZimbabwe saka apa vagona.
Pavabvunzwa kuti sei vasina kudoma nhengo dzebato rinopikisa reMDC mudare ravo vamunangagwa vati hapana kumbogara paita nhaurira nebato ravo uye vadoma makurukota avo sezvinodiwa nebato rezano PF. Mamwe makurukota asendekwa ange ave nenguva achingotenderera muhurumende ndiva Obert Mpofu, vaPatrick Chinamasa, vaJosiah Hungwe navaDavid Parirenyatwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.